Opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu seboka riri kubatsira vanhu nekurejista kuvhota. Tanga chiri izvozvizvi wevhili kuchiredzi tatiri kulupani, tatiri kwamutare kutaura kwandi kutoita izvozvizvi. Ende vanhu vane information yekuziva kuti voter registration blitz iri kutanga musi wa6.
Zimbabwe Electoral Commission inoti haichashanyiri nzvimbo dzakasiyana-siyana ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayakanga yaronga.
Nokuti mukatarisa December mwedzi wakareba zvikuru, ndomwedzi uchatiyambutsa kusvikana naJanuary kumafinzi, ndomwedzi une maChristmas. Saka tati nemari yatirikutambira iyi tichitarisa even PDL taona iri mari shoma zvikuru. Uye tati isu zvaita hurumende zvokutipa mari nema US dollars pabonus, zvinhu zvatambirika zvikuru. Uye tichitarisa kuti even mwedzi inoteera vaigona kupota vachitipa maUS dollars iwayo.
Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iri kuda kuti mihoro pamwedzi ive mumari yekuAmerica.
America haina masimba ngekuti China yane masimba ezveupfumi. Ukamuwana utofunga kuti huchakunda weAmerica.
Uremu hweAmerica kuAfrica hunonzi hwadzikira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komishini inoona nezvokuvhota yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti kufamba ichinyoresa vanhu kuti vakwanise kuzovhota kwanga kuchifanirwa kutanga musi wa6 zvita hakuchaitwa. Izvi zvagumbura masangano evanhu akazvimirira ayo ari kuti izvi zvichakanganisa kunyoreswa kwevanhu kuvhota zvikuru sei sezvo kunyoresa vanhu uku kwagara kuri suresa. Sangano rinobatsira kunyoresa vanhu kuvhota reproject 4263 rinoti zvaitwa nezek zvichakanganisa mhuri zhinji dzisina mari dzanga dzagadzirira kunyoresa panosvika motikari dzezek munzvimbo dzavo. Umwe wevatungamiri veproject 4263 vaAlan Chipoi vaudza Studio 7 kuti ZEC iri sure mukunyoresa vanhu, naizvozvo zvayaita izvi zvichakonzera kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota nguva ichipo. VaChipoi vati vanoda kuzivisa ZEC kuti haisi kufara nedanho rayatora iri sezvo nyika yasarirwa negore ra2022 chete kuti isarudzo dziitwe.
Kuna kuti vanhu vazvizive uye vanzwisise kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC yawedzeredza mazuva kana iyayo muchirungu yatinoti postponement of urongwa hwavanga inawo hwemobile voter registration blitz. Vachatiri kutarisira kuti vachaenda matunhu akatsaukana eZimbabwe pavachange vaine nzvimbo mbiri peconstituency yega yega dzavanenge vainadzo, meaning kuti mu210 constituencies dzatinadzo vachange vachikwanisa kuenda munzvimbo 420 vachizobatsira mhuri yeZimbabwe iri kutambudzika nekutsvaga mari dzechifambiso dzekuenda kunorejista.
Saka imise Project Vote 263. Munofunge nazo, munozviona sei?
Muono wedu se Project Vote 263 kuti the Zimbabwe Electoral Commission do tisina kukwanisa kuwana nguva yekutaura navo kuti tinzwe chikonzero why they've cancelled urongwa uhu wanga wagara wakarongwa wanga uchiri support kuti unge uchitanga musi wa 6. Hatina kukwanisa kutaura navo but tiri kunzwisisa kuti vakambobuda vachitaura iyo kuti havana mari yakakwana kuti vange vachiita humwe urongwa vamwe maprograms kutanga kubva kuvota education, voter mobilization pamwe chete neregistration, vachizoti vanenge vachizoudza gende rweZimbabwe munguva ichatevera kuti vachatanga rini program iyi. But isusu seboka reproject vote 263 tinoda kuregister our concern, tinoda kuregister kunyunyuta kukuru nekususuma kukuru kwatinako mushure mekunga vawandudzira mazuva akawanda pamberi kwechirongwa chatati kutarisira kuti chofanira kunga chakutanga pari zvino.
Nee mhaka yei muchidaro vachipoi?
Nokuda kwechikonzero chekuti mukaenda mumaruva mukoma tanonoka, ruzhinji rweZimbabwe ruri kunzwisisa kuoma kwakaita upenyu, and it is something chinorwadza kuti vanhu vari kushaya even mari dzekufambisa kubva musvimbo dzavanogara kuti vaende kumadistrict offices ezek kwavari supposed kuti vange vachiregista kuvota.
Saka Project Vote 263 isatora danho ripi apa?
Isusu seboka riri kubatsira vanhu nekuregista kuvota, tanga tiri izvozvizvi wefbini kuchiredzi tatiri kulupani tachiri kwamutare kutaura kwandiri kutoita izvozvizvi, ende vanhu vane information yekuziva kuti voter registration blitz iri kutanga musi wa 6, and they have no worries in terms yekuda kuziva kuti tichabata papi, tichafamba sei, because vakuziva kuti vanhu vezeki vari kuya munzvimbo dzavanogara vachizobatsirwa kuvota. Izvozvo pachazvo zvasiya matambudziko akawanda kumhuri yeZimbabwe nokuda kwekuti vakuforceredzwa zvakare kuti vange vachitsvaga mari dzekuti vakwire mabhazi vaende kumazek registration centers angori madistrict offices nemaprovincial offices. Chiri chinhu chatiri kuti chinhu chisina kumira zvakanaka kunyika yeZimbabwe. Inguva yekuti izvozvizvi we are only left with 2022 for us kuti tisvike muna 2023 munguva yemaelection. Tine rudende rwenyika, tine vanhu vakawandisa zvikuru vasati varegista kuvota, and this is the problem yatiri kuti zeki inofanha kurealiza. Tine manumbers, the numbers are actually looming. Vakaenda paground they will actually understand kuti vanhu havana mari dzekufambisa kuenda kunoregista kuvota, but ivo pachavo vari kutodawo kuti vanonoregista kuvota. Tine a lot of Zimbabweans vasati varegista kuvota nokuda kwenhau yekushayiwa mari dzetransport, ende kuenda kwavo kwavanga vaiita munzvimbo sekupromisa kwavanga vakaita zvazvichabatsira maZimbabwe so that they can register to vote pasina kufesa any challenges, pasina kufesa maproblems api zvavo ekuzoti hatatisina mari dzetransport, that's why tisina kuregista. Zvozotikonzeresa kuti by the time when we reach 2023 vanhu vakawanda vanenge vasina kuregista kuvota, zvinozoita kuti tive nei yatinoti ya law voter turnout, and this is the problem that I think has to be addressed. And zeki inofanira kunga iripo ichinyatsonzwisisa some of these problems.
Avo vange vari umwe wevatungamiri veproject vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vanoti kunyangwe hazvo vari kutambira urongwa hwehurumende hwekuvapa mari dzemabonus nemari yekuAmerica, vari kuda kuti kana dzemihoro pamwedzi dzive mumari yekuAmerica sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi mumusangano wakaitwa nezuro pakati pevashandi nehurumende, vamiriri vehurumende vakati pari zvino hurumende haina mari iyi. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vange vasati vapindura mibvunzo yedu panyaya yekuwedzera vashandi mari iyi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Alexander kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano wavo nehurumende.
Taita musangano nehurumende tichitarisa zvanga zviri paagenda pedu, zvanga chisanganisira nyaya yebonus, nyaya yecost of living adjustment, nyaya yescheme yegovernment inonzi GEMS, nenyaya yepension fund. Nyaya yebonus tafara zvikuru uye tatambira zvaitwa nehurumende nemufaro mukuru, nyaya yekuti gore rino tose tiri kupiwa bonus mwedzi mumwe chete muna November.
Mazuva apa yekuti vashandi vangatarisire bonus
musi wa 30 munhu wese achenge awana bonus, kusanganisira masectors ese nevese vanoshandira muhurumende. Zvinhu zvataona zviri zvinhu zvinokudzwa zvikuru, nokuti mamwe makore ese vaiti pamuzvidimbu zvidimbu masectors vamwaipihwa muna November, December vachistaga kusvika kuna January, dzimwe nguva yaitombosvika February. Saka izvozvo tazvitambira nemaoko maviri. Uyezve tanzi bonus regore rino richabhadharwa riri maUS dollars, zvichireva kuti mabanks ari kutarisirwa kuti anofanira kupa vanhu hard currency, kwete zveye zvokuti vanoti vanozokonveta. Aiwa,
asi vashandi vese vangu vachiri kushandisa here maaccounts aye manostro anovabvumidza kuti vatambire mari yekunze kwenyika?
Kazhinji hatinyanyi kuashandisa, saka mamwe acho anga asingashandiswa anga dormant. Saka tanga tichishushikana zvikuru kuti kana mayusa iwaya apinda hatizoone here mabhenga akashamira kuti azotora maservice charges kubva patakapedzisira kushandisa manostro accounts edu. Saka tanzwa kuti hurumende ine uronga hwayakaita nemabanks kuti hapana macharges achazochajwa maservice charges nemabanks achidzokera kumashure. Tazokurukura zvenenyaya yecost of living
yaanga ichiti kudii hurumende apa.
Hurumende yanga ichiti cost of living zvinhu zvokuti vari kuona homwe yavo vachiona sekuti mari iyoyo inogona kusakwana. Asi tazotsananguravo kuti aiwa, isusu tinoda cost of living muna December umu, nokuti mukatarisa December mwedzi wakareba zvikuru, ndomwedzi uchatiyambutsa kusvika kuna January kumafizi, ndomwedzi une maChristmas. Saka tati nemari yatiri kutambira iyi tichitarisa even PDL taona iri mari shoma zvikuru. Uye tati isu zvaita hurumende zvokutipa mari nema US dollars pabonus, zvinhu zvatambirika zvikuru. Uye tichitarisa kuti even mwedzi inotevera vaigona kupota vachitipa maUS dollars iwayo.
Sei muchidaro?
Nokuti tati tichitarisa maprovision yemutemo wakaiswa naminister of finance wekuti vanhu vanokwanisa kuaccessa $50 per month, tikaona kuti pamari dzatiri kutambira zvinoizvi hapana anosvika 200, nokuti munhu akapuhwa $50 per month inoita $200. Sataura kuti vashandi vehurumende hapana vanodarika 200, vanodarika nemari shoma shoma. Takonveta mari back kuUS dollar tichishandisa official rate.
Saka mapa kurudzire kuti paitwe sei?
Saka tangoti aiwa, tochingoti sezvo zviri zvinhu zvitoripo kare, dai zvagona isusu semasivu servants tatsvagirwawo imwe maitirwo azvingaitwa kuti tingowana mari yedu kamwe chete. Vaya vanotambira ma100 something vanogona kupuwa kamwe chete, vari kuma 200 and something upuwa zvikamwe chete 200 yacho iyoyo inotenderwa. Asi tati pamwe maybe kana zvakavaomera for December vaigona kustaka kuti munhu anogona hake kutora ruviri. Ndozvimwe zvinhu zvataona. Asi tati izvozvo zvinogona kuitwa, vachifanira kutarisa kuona kuti kola ingagadziriswa sei.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Union, amai Cecilia Alexander, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Bazi rezo utano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchingovapa zviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 4,699. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevana 133,674. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nemazana matanhatu ane makumi matatu nematanhatu 3,680,636. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 2,752,352. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti majaji maviri edare reHigh Court, Justice Benjamin Chikowero naJustice Pisrai Kwenda, nezuro rakatonga kuti muzvare Mary Mubayiwa abudiswe mujeri maakange anzi agare kwemazuva gumi achionekwa nevana chiremba. MuNewsday makare, sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD rinokurudzira gurukota rinoona nezvemari vamuturi mwiwe kuti vaone kuti indastri yapiwa mari yakakwana mubhajeti ravo ra2022 iro vanotarisirwa kuparura nemusi wechina. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi washamarari pastudio. Ini ndine mbudzo, kandikusanzwisisa ndichiona mavakirwa akaitwa bridge repa bed bridge apa mavakirwa pakaitwa nyowaniro nemari dzikudiwa ipapo kuti gonyeti richibhadhara mari yakawanda kudaro 200 kupinda nekubuda nemavakirwa akaitwa bridge pakazungula kuti ukaona pakazungula pakavakwa maimmigration office nebridge yakavakwa zvakanaka pati kwada kuona cost yakataurwa yemari yakavakwa pakazungula necost yemari yekutaurwa yebridge yakavakwa pabed bridge apa urongazoenda kumana zvakaoma zvakaoma kumana.
Takuvara kubhinga varume, tiri kubhinga kuno mashopu takuvara ma 1 pa 200 kutenga hatichatengei kumashopu. Tokumbira hurumende ipindirewo vedu vekubhinga kuno itibatsirewo mashopu vachabhuwa bhinga ese.
Anamukoma Tarunuka, anamukoma Jonga, tei tinotenda nechirongwa chenyu zvamunoita pastudio 7 chinototibetsera kutivhirisa zvinenge zvichiitika munyika nokuti nyika ineyi yeZimbabwe tarwadziwa. Tinongorwadziwa tashingirira asi upenyu hwacho hwaoma. Zvinhu zvacho zvakaoma, uri hwacho huri kuitika munomwe hwakaoma. Ende hau ndiri kuno kuZimbabwe asi situation is very very tough.
Mamukasi vana mukoma Jonga kandimire nemose kustudio 7 ndoda kungotaurira zvangu masupporters yeZANU PF ari kuvharira President Nelson Chamisa kuti vandiita marali zvavo kwese kwese kwavari kufamba. Ndoda kuvataurira vanhu ava kuti ngavasafira mafufu sebhonzo come 2023 because ruzhinji rweZimbabwe rwachema nemi vanhu veZANU PF. Ngachile mulombe mukomana ngaapinde panyanga 2023. Ndini Jeff ndiri kuno kuJoburg.
Ndoku kwanza ipa studio 7 makadini vashamarari vose vedu ava. Ini ndiri mugaro kwaChilonga kuChiredzi ndinokumbirawo chikemo changu nechekukumbirawo vachamisa kuti vasvikewo kwedu nekuti nyaya dzavakatirwira dzakawanda tisikavazivi. Saka taitichikumbirawo kuti vauye kwedu timbovaona dzakavatirwira dzeminda. Saka chii chikumbiro chekuti ndoda kuti vauyewo kwedu timbovaona vanhu vose vanongochema tinovadawo vachamisa kwedu. Ndofunga shuwa vakauya tinovawadzira nemazambia nokuti ii zvavakarwa zvakakura.
Ndinoti makadini kuvashamarari vestudio 7 ndotoenda nebasa ramunoita. Ane nyaya yadada kutaurawo hangu panyaya education iri kuitika muZimbabwe kuti aa hurumende ngaiwedzere mateachers nekuti tiri patakadzidzwa kuma70s uko zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka kusvika kuma80 patakazokupedza vachikoro zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. Sadaikumbirawo hurumende iri kutonga izvezvi amunangagwa kuti aiwa ngaiwedzere mateachers mari kwete mateachers achingochema chema bhozi kare vairemekedzwa ndiwo atai kutiwe patiri panapa mateachers kuvaiye munangagwa nehurumende yake zvairi mateachers haawedzeri mateachers mari ndozvachii ndezvari kutaura tikuno hangu South Africa ngataure zita.
Mangwanani Studio 7 handinokutendai nechirongwa chedu Studio 7 tabva dzonyandoro muSouth Africa. Ndinoda kutaura hangu panyaya yemamiriro akaita nyika. Ava vane ZNPF ava ngavaregere nyika itongwe nemukomana. Ngavaregere udzvinyiriri hwavo hwavarikunge vachiita nemhirizhonga. Ndoona mukuru uyu ari kutaura kuti tirikuda kuti tiite maelection zvakanaka pasina mhirizhonga. Tinyatsogadzirisa maelection. Ngaataure zvinhu zvaanoita mukuru uyu. Ngaataure zvinhu zvaanokwanisa kuita kwete kutaura zvinhu zvekunyepera vanhu. Nyepa vanhu vachifamba vachiponda vanhu vachidzivisa musangano womukomana. Ngavarege mukomana apinde takuda nyika nyuwana.
Studio 7 zita rangu ndoitwa Mr. Adam ndiri paEastern Cape. Tiri vakomana vakamirira muno muEastern Cape. Tinongoti vapano vechidiki tikumburomo rejiste kugadzirira kunovhota. Tigadzira upenyu hwedu tinogadzira nekuregista. Chigumo chako ichi ndochakabata pfuma yako yemweyo upenyu hwako hwese ndogutumba mako. Saka ziva pekuvhotera. Saka ndichiti mukomana ndaapinde vapano vechidiki hatiite kuti mukomana apinde tese takaregista nehwando hwedu tinongoti vanhu vakuru vachiri vakawanda ese tokwanisa kuti mukomana apinde mukati.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Svondo rino vatereri vaEmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana kubva zvavatanga utungamiri hweZimbabwe. Munofungei nazvo? Zvinhu zvavanani here? Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken avo vakashanyira nyika nhatu muAfrica vakazvionera voga kuti uremu hweAmerica muAfrica hwadzika zvakadini. VaBlinken vakaonawo basa riri kuitwa neChina mukuvaka kwayo hukama nenyika zhinji muAfrica. VaBlinken vakashanyira Kenya, Nigeria neSenegal. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti uremu hweAmerica muAfrica hwadzika zvikuru kubva vaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti America haisisina chimiro chekuudza dzimwe nyika pamusoro pekuchengetedzwa kwekwenzuro dzevanhu vachiti pane zvizhinji zviri kuitika muAmerica zvinokonzera kuti dzimwe nyika dzione sekuti hapana musiyano pakati padzo neAmerica sezvo vachiona kodzero dzevanhu dzichityorwa muAmerica nguva dzose.
America pamusana pematambudziko ari munomu ezvemahuman rights nejustice nezvimwe zvakawanda haisisina chaingaratidzire kuAfrica panyaya dzema human rights haisisina ba, ngekuti waTrump wakasiya dambudziko rakakura chaizvo mumaoko awaBiden. Saka zvinonetsa kuti waBiden wataure nyika dzekuAfrica kuti mahuman rights anofanira kubatwa zvakadai nezvakadai. Iwo kunoko kune matambudziko akakura chaizvo. Tine vanhu vari kubayiwa, vanhu vatema maningi vari kubayiwa nemapurisa. Nyaya dzacho dzikaenda kumakoti, makoti havafungise ba mapurisa kunze kwe-one or two. Saka idambudziko guru 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 chaizvo rinana waBiden.
Kana makatarisa chimiro cheAmerica munyaya dzezvekodzero dzavanhu zvamuri kutaura, munoona sekuti nyika dzokuAfrica kana kuti dzimwe nyika dzomuAfrica hadzisina basa nezvinotaurwa neAmerica here?
Ndinodaira kudaro ngekuti vanotarisa zvinhu zvekuita muAmerica, vochitiwo mungachitaure sei kuti makodzero ewanhu anofanira kumira zvakadai iko kumusha kwenyu kusina makodzero ari kushandiswa akafanana nezvamukutaura kuti tiite? Hongu kunoku makodzero ewanhu anochengetedzwa chaizvo, ichokwadi icho. But kune nyaya shoma shoma idzodzo dzinokonzera kuti vanhu vave nekufunga kwechipiri kuti hamungachitaure zvakadaro. Zvinonetsa chaizvo kuti Secretary of State waBlinken wanotaura nokuSudani, vanhu vekuEthiopia kuti garai makadai makadai. Iko kune pongozozo kuAmerica. Inonetsa chaizvo iyoyo.
Ko, panyaya yeChina muAfrica munofunga kuti America iri kuzviona sei, inozvitora sei?
America haina masimba ngekuti China is no yaane masimba ezveupfumi. Ukamuwa anotofunga kuti huchakunda weAmerica. And kune mama matambudziko kunyanya kunana Taiwan uko ari kuunza attention yeAmerica kupfuura kuAfrica. Saka zvishoma zvishoma chaizvo zvinhu waBlinken wanga ataura nazvo kuAfrica, wanovataura kuti ngekuti vanhu vekuAfrica vacho vakagashira rubatsiro rwokuChina rwakatopfuuridza rubatsiro runobva kuAmerica. Tinoziva kuti kune matambudziko akabatana nerubatsiro rwairworwo rweChina, asi waBlinken zvino wanovataura vachiti vanhu vekuAfrica musagashira rubatsiro rwaChina. Wakadaro vanozotiko inini muchatipa here rubatsiro rwacho irworwo? Ndo nyaya inonetsa iyoyo paChina. America haisisina basimba raifungidzikwa kuti America ingasimuke ichikompita neChina muAfrica kunyanya kweinfluence.
Avo vange vari vanodzidzisa paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti haichashanyiri nzvimbo dzakasiyana-siyana ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayakange yaronga. Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iri kuda kuti mihoro pamwedzi ive mumari yekuAmerica. Uremu hweAmerica kuAfrica hunonzi hwadzikira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.